mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti ivawedzere nguva yekushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemazana mana ane gumi nevatanhatu 4,416 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi mashanu zvine makumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatatu 2,552,573. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvipfumbamwe ane mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 1,619,463. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana rine makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi masere neumwe 124,581. Vapora munyika vachiita zviuruzana zvine gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 112,399. Gurukota rinoona nezvemaindastri Dr. Sekai Nzenza vanoti nhasi dare remakurukota riri kutarisirwa kuzeya nyaya yechikumbiro chevamwe vemabhizimisi chekuti vapwedzerwe nguva yekushanda sezvo vari kuti mabhizimisi avo ave kutatarika uye huwandu hwevafi nevanobatwa neCOVID-19 hwaderera. Dr. Nzenza vanoti dare ramakurukota richatora danho mushure mumusangano wekomiti inoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 reNational COVID-19 Task Force. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakaudza Studio 7 kuti vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, Dr. Nzenza nemamwe makurukota tsamba yechikumbiro kuti mabhizimisi avhurwe kwenguva yakati rebei sezvo ave kutatarika. Pasi pechikamu chechina chekurwisa COVID-19 kana kuti level 4 lockdown, vaMunangagwa vakati zvitoro zvivhurwe na8 mangwanani zvovharwa na3 masikati. Asi vaMutashu vanoti vanoda kuti zvivhurwe na6 mangwanani zvovharwa na10 manheru sezvo vanhu vanoguma voungana vachida kutenga zvinhu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanotambira danho rekuti mabhizimisi abvumidzwe kushanda kwenguva yakati rebei.
Isu takagara tati taida kuti trading hours aitwe extended nokuti kuona kwedu anga ari too short.
Asika chikonzero changa chichipwa nehurumende mukuti zvitoro zvikurumidze kuvharwa, chinangwa changa chiri chekuti vanhu vasaungane ungane kusvika manheru vozomhanyidzana vachikwira mabhazi. Pane dambudziko rei zvitoro zvikavhurwa kwenguva pfupi pfupi?
Kana matrading hours ari mashomanana pazuva, vanhu vanozara mumasupermarket, zvichikonzera kuti dzimwe nguva chirwere chingagona kupararira.
Chikumbiro chenyu changa chiri chekuti zvitoro zvivhurwe kubva nguvai kusvika nguvai?
Taida kuti matrading hours ange ari normal from 8 to about 5 kuitira kuti makambani nevanotengesa vawane mukana wekunyatsotengesa uyo vanhu vapinde muzvitoro kana mekutenga munzvimbo dzekutenga vakafaranuka vasina kunyanya kuwandisa. Tiri kutoshama kuti vemaretailers vava kuti mahours anga avandudzwe.
Sei muri kuti makushamisika nezviri kutaurwa nemasangano anomirira vana muzvina zvitora?
Ndivo vakanga vari number one kuti mahours ngaadzikiswe, saka zviri kutotishamisawo. Asi zvinhu zvakanaka kuti mahours awedzerwe. Tinofunga kuti task force ikasangana nhasi sezvamuri kutaura kana kuti sezvataurwa nehurumende, ikaongorora mahours iwavo ikaita kuti arebeswe awandudzwe, zvinoita kuti vemabhizimisi zvivanakire. Asi tiri kukurudzira kuti tichengetedze utano.
Izvi zvingakwaniswe kuitwa sei chaizvo kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi vachizoguma vafa zvakare sezvanga zvichiitika mazuva apera?
Matanho ese anofanira kutorwa kudzivirira COVID-19 anofanira kutorwa panenge pachiwedzerwa matrading hours iwawa. Saka tiri kutarisira kuti matrading hours anogona kuvandudzwa pakaitwa any review inoitwa panguva ino iri kutevera matrita.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira ugaro hwevanhu hwakanaka reJuly 31st Movement richishanda pamwe nemamwe masangano akazvimirira mapato ezvematongero enyika, makereke pamwe nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu, rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira zvichitevera kuramba kutambirwa kwegwaro ravo renyunyuto nedare reparamende. Nengo yesangano iyi uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti dare reparamende rakaramba kutambira gwaro ravo renyunyuto ravakasvitsa kwavari masvondo maviri adarika pasina zvikonzero zvakapiwa uye havana kuwana minduro. Sangano reJuly 31st Movement pamwe namadzisawira aro vakasvitsa magwaro enyunyuto aya kudare reConstitutional Court, kubazi rezvemutemo pamwe neparamende masvondo maviri adarika, vachikurudzira kuti zvinhu zvina zvinosanganisira kuvandudzwa kwemutemo ine chekuita nesarudzo, kupedzwa kweuori, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti vemakereke havana simba rekudzinga nhengo dzinenge dzisina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reparamende sezvo tatadza kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hunguva Kandemiri, takatanga tangozoona ava manewspaper zvabuda manewspaper kuti vakariramba gwaro redu. Kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti alright, zviro kwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari veZimbabwe, atingati macitizens. Hatina kusvitswa zvachose midiro yavo havana kutingira tipa kana vatizivisa tangozozvone mapepa nawo
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petition yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengero etaita kumapepa nawo vanga vachiti ivo havana kugamuchira nekuda kwetingati matechnicality havanga vachiti ndo havashandisa kuti varambire gwaro redu iroro
Makasvitsawo petition yenyu kana gwaro renyu kudare repamusorosoro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo mati mavanawo here mhinduro kubva ikoko
hatina kwatapuwa mhinduro zvachose vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havape pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kwekuo kuparamende kwangotipindura kuburikidza
Matano hapa ama kutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petition yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvitsa magwaro enyu
isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidze zviito zvedu sezvatinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe ende uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvokuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvetingati zviri technical vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pando kudzokorodzwa kusubmita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi but chinokosha ndechekuti vana vezimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetitioni vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina mhinduro iri positive yavati vauya nayo
zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe
chekutanga pane nyaya dzehuori dzatiri kuti huori huri kuwanda uye hapana zviri kuinzwa nenyaya dzecorruption ngapainzwe kuongororwa nekumise huori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari vezimbabwe vagone kugara zvakanaka chechipiri tine nyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuite inonzi realignment yemitemo yedu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka izvozvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023
avo vange vari mutungamiri wetransform zimbabwe vari zvakare nhengo yejuly 31st movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union, ATUS, rinoti varairidzi havasi kuzoenda kumabasa nhasi richiti pachine zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa. Sangano iri nderimwe revakaratidzira nezuro pakavhurwa zvikoro. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa nhasi. Vachere vati sangano ravo rine zvimwe zvirongwa zvavasingakwanisi kutaura pari zvino. Tabata vachere tikatanga nekuvabvunza kuti kuratidzira kwavo kwavakaita nezuro kwakafamba sei.
Nezuro takawanda tichiratidzira isu sevarairidzi weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe chete nevabereki vakanga vacha vakapindawo zvekare mukuratidzira uku. Uko tairatidzira pamusoro penyaya yedzidzo munyika medu kuti hurumende yawanikwa ichavhura zvikoro zvingo zvembunyikidzo kuvabereki pamwe chete nevarairidzi uye kuwana vasina gadziriro yakakwana uye pasinawo gadziriro yakakwana yaitwa muzvikoro maererano nedenda ratinaro reCOVID-19 uye nenyaya yemihoro yevarairidzi nezvekare nenyaya dzemaschool fees vabereki vanga vasina gadziriro saka nezuro takawanikwa tichaita kuratidzira uku kwakanga kukatekeshera mukati menyika zvokuti vabereki vakapindawo mukuratidzira uku pamwe chete zvenevarairidzi zvokuti mune dzimwe nzvimbo hurumende yakazenge yakutoshandisa mapurisa kuda kudzivirira kuratidzira kwaiitwa
vabereki vanoti
vabereki vari kutsigira danho ratakatora isu sevarairidzi rekuti zvikoro zvanga hazvifanirwi kuvhura panguva ino yekuti hapana zvaitwa nehurumende zvichaita zvedziviriro yakakwana kudenda recovid radai kunge richiuraya vanhu vakawanda munyika uye zvekare vabereki vari kunyunyuta wachitsigira zvatiri kutaura isu sesangano reAmalgamated Roads Union of Zimbabwe kuti vanhu vaifanira kupiwa munguva yakakwana kuti vange vachiunganidza mari kwete kunzi yemaschool fees kwete kuti vanongonzi kusvikira mangwana mazopiwa mazuva matatu kuti zvikoro zvakuvhurwa musure mekunge kwamvene kwanzi kune lockdown uyezve vari kuti nyaya dzizonyaya yakakosha inoda kuti varayiridzi vange vachipiwa muhuro yakakwana saka vari kutsigira zvose zvatiri kutaura sangano reAmalgamated Roads Union of Zimbabwe ndo saka vanga vatijoina pakuratidzira kwatakaita zuro
ko hurumende pane zvayakambotaura here nezuro
hurumende zuro haina kunge yataura chinhu
danho ramavakutora nderipi makudzokera kumabasa here
isu sevarayiridzi kudzokera kumabasa tinoda zvikuru asi tinodzokera kumabasa kana zvikwanisiro zvakafanana nekunge paine zvakaiswa muzvikoro zvinoita kuti denda recovid risapurirana uye zvekare zvinoita kuti tinge tichikwanisa kuenda yatinoti capacitation yekuti tinokwanisa kungoti tichibvawo kumba tatya tava nacho uviri asi ngoro yedu haisi kuti kwanisa kunge tichiita zvakadaro
saka muri kuti nhasi hamusi kuenda kubasa
nhasi hatisi kuenda kubasa zvekare uye tichange tichizova nemimwe nemamwe maitiro ekuratidzira akasiyana hatikwanisa hedu kumataura pari zvino
avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Herald rinoti vamwe vevanhu vakatiza kurwiswa nevarwi vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique vakatangidza kudzokera kumisha yavo nezuro mauto eRwanda ndiwo akatanga kuenda kuCabo Delgado kunobatsira Mozambique akazoteverwawo nemauto eSADC Newsday rinoti Zimbabwe Revenue Authority paBridge yakabata mishonga inodhaka yakarambidzwa munyika inosanganisa mushonga wechikosoro weBron Clear mishonga iyi iyo yakawanikwa mubhazi reProliner raienda kuHarare inonzi yakanga yakanyorwa mazita evamwe vakuru vemauto sevatambiri vemishonga iyi kambani yenhau yeReuters inoti nezuro muvhuro manheru America yakapedza kubudisa kubva muAfghanistan mauto ayo ose America yange yave nemakore makumi maviri nerimwe ichirwa munyika iyi yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
kadikwata washamara rinovatere kustudio 7 haini kuchitembe changu ndichimaticha yekuzimbabwe maticha yekuzimbabwe hamusati mabatana saka muchangoramba muri marumbe bekuzi pwanyai zvemaunion zvenyu zvese muite one union imwe chete tanenge tichikusapota isusu mamama abereki asi nekuda kuti hamubatane izvo zvimakanga makunzi dzokerai kuchikoro vamwe vanodzokera wemwe union vamwe wemwe union vanonikwa vachida kustraika pamusana pekuti zvemaunion zvenyu hazvina kubatana pwanya yechiunion cheichocho swira marwira mari mapiwa mari nehurumende mochizotanga zvemaunion zvenyu zvakawanda wanda zvamunoti zvamunongotumidza mazita akawanda wanda izvi hamuna kubatana maticha emuzimbabwe muri madofo chai chai nemari yachamufa makaiwana kana muchiita zvamurikuita zvo hurumende yakationa kuti hapana hamuna zvamunoita bhozi muri zinyekenyeke zvevanhu munongoti kwekuvhura unoita chikoro hatiende kuzvikoro asitozongokonai mazara kuzvikoro makuticha wana muri madofo maticha emuzimbabwe
apo pastudio 7 mangwanani akanaka vateereri nevashamariri vacho inindoda kungotaura zvangu maerana nenyaya yemaovhedi akasungwa vaenda kunoona vamutuli mwuyu maovhedi iyayo noti pamberi nokusungwa ngavasungwe ngavagare kumba tiri mulockdown vanoda kungoswera vachimberereka mutaundi hapana kana kwanomboenda nenyaya iyoyo vanoda kuramba vachingotambira vakabvirira kudhara kupiwa mari kubva mugaba achiri mupenyu akapiwa ma50,000 avakadya vachitengera mombe makabheji Vadangura bachingo hora, chito bachingo hora. Kunga wambu gaya utu kwe susu wana tisangambo ziwo payslip. Sata mbu bada kana payslip, sata mbu wana waka na basi. Tino zose, njini babaru wa barari. Ngawasu mkwa hao, ngawasu ngenga hao zikuraza kwasu.
Ye, makadiko pa Studio 7 hapo. Nduguda kutaura nezo nyaya ya baba wove kutikuwa nzi wanawe mawove eti wanawama soja wanawama polisa vese wakusapota Nelson Chamisa wakusapota MDC kundo shiripo kanae baba matitingarambe tishitamba chibora chisina mwea ere chibora chaka fuponja kare kare turamba tishitamba chibora ichocho tinotamba kabora notambika ngasikwero mmanyi sana ne zvichembere zvachembera kudhara ameno imi muchine shungu nazvo sarai nazvo.
Monzo ranga sade kuti nyangadza kuda kuti kwai handizi kudainzirwa paonina paZambia kutochema chema wachiti handizi kudainzirwa handiti munangagwa wakaende here handiti ndo zano PF2 yachona wakaemerwa ndi munangagwa kona yanga sachema chema handiti kuti cheshe cheshe yataura munangagwa ndichona ichocho hapana chaanoramba monzora kuratidza kuti izano 2 iyoyi. Yeah, ndina posani ndire parasini bega pa South Africa. Murise vano ve Studio 7.
Eh, mamukase pa Studio 7. Murise yenyu. Naende zvikanwa nekungonzerona. Shuwa pa Studio 7 hapo munotipa nhau dzakanaka, nhau dzinoyevedza. Tinozvitenda izvozvo, rambai makadaro. Handina akawanda ondoda ngotaura pamusoro pa idhiwi anozvitika na Chamisa akawina hatongi Zimbabwe anoreva nhema ende doro iroro ari kutaura kuti mukai mubike doro ya for sure doro totoribika tichipemberera kubva kwake rwendoruno ari kumubuda muofisi momo ari kumubuda atishungurudza story handivhote tese pana Chamisa vanhu kana muchirwa ngativhote pana Chamisa titore nyika nyika inake vana vagarewo murugare vana vashandewo kwete zvekudai vanhu vachigona kuda kugadzirisa zvegukura hunde akuona kuti akubva panyigaro ngamire kugadzirisa zvegukura hunde tigona kutsa kubata bhobho 2023 abuda muofisi.
Iro gore rineri takazwa kuti kwazi school fees yapira zvakanyanya asi takangozogomera kubhadhara school fees yacho but ana acho haasi kuchadzidza haasiri kuchadzidza ana acho ndopendiri kuchibvunza kuti sezvo school fees wo yakauye kukwira isusu tobhadhara tinobhadhara ine madeduction here ukaende kubasa unowana pay yako yakadini yakazara ipo muzimbabwe mwacho asi ukarovha inoizwe madeduction. Saka apa panonga pane madeduction here kana kuti panonga pasina mubvunzowo wendinawo panonga pane madeduction here kana kuti zvazvekundotorere vabereki kuita chikorokoza chekuti mwode mari munonga mwakutomhanyire kune abereki kuti bvisai mari yakakwana iko kusina dzidzo ndo saka inini hangu ndambouya ndichiti dai kwa kuri kuti president hako Robert Mugabe adzokera hake atonge nyika yeZimbabwe sezvo waikoshese dzidzo aripo isusu taitopuwa mabhuku mahara maticha saimborovha waitoteerwa futi uri kumba kana ukarovha ndo saka inini ndiri ndabvuna sokuti apapo panodo kuti panga pakajekesa kana zvisiri zviro zvakade kunga zvokunga kubirana birana mukati zviri zviro zvefeya feya kuti zviri zviro zvefeya feya zvinofanira kunga zvine madeduction asi kana zvisina zvinonga zvotaura kuti ndinofanira kubvisa mari yakangokwana ana asikadzidzi zvandofanana nekuti munhu wese uri muZimbabwe uri kuende kubasa kachero asipo unofanira kundoone pei yake yakakwana iri full pay ndozvizvinonga zvichitaura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti European Union nezuro yakayambira nyika makumi maviri nenomwe dziri mumubatanidzwa uyu kuti sezvo chirwere cheCOVID-19 chave kupararira zvine mutsindo muAmerica, nyika idzi dzinofanirwa kuchenjerera vashanyi vanobva kuAmerica. Zvaitwa neEuropean Union izvi zvinoratidza kusagadzikana kwenyika idzi maererano nemamiriro akaita chirwere ichi muAmerica. European Union inotya nhamto yecoronavirus yeDelta, iyo iri kuuraya vanhu vazhinji zuva rega rega muAmerica. Coronavirus isati yavepo, zvizvarwa zveAmerica zvinopfuura mamiriyoni 10.5 zvaishanyira nyika dzeEuropean Union gore rega rega. Kanzuru yeEuropean Union inoyambira kuti vanhu vanenge vachifambira zvinhu zvine basa ndivo vanofanirwa kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatudze zvizhinji.
Nyika dzemubatanidzwa weEuropean Union kana kuti EU dzabvumirana kuti vashanyi vanobva munyika ino yeAmerica vanofana kungwarirwa kana kurambidzwa kuuya kunyika idzi kana vasiri kufambira zvinhu zvakakosha. European Union yaburisa gwaro iri kana kuti tingari pachirungu guidance kunyika dzayo dzese dziri 27 kuitira kuti vangwarire vanhu vanonga vachibva kuno kuAmerica. Izvi zvakonzerwa nekuti wandu hweutachiona hweCOVID-19 kunyanyanya chipandi cheDelta variant hwawandisa muno muAmerica, zvokuti vanhu vakatakura utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Saka nengo dzeEuropean Union dzakutya kuti vanhu vanobva kuno kuAmerica vakabvumidzwa kuramba vachienda kunyika ikoko kuEurope uko vanozofamba vachiparadzira chirwere ichocho, zvinozoita kuti idzo nyika idzi dzeEuropean Union dziremerwe neDelta variant iyo yatekeshera nyika yese, asi pari zvino kuEurope inyika shoma dziri kunyanya kuremerwa nayo sezviri kuitwa kuno kuAmerica.
Izvi zvinobatsira sei sezvo vashanyi vakuEuropean Union vachiuya kuAmerica pavanodira?
Tingati ndoda kuti tijekese zvakare kuti guidance kana kuti chisungo ichi chaitwa neEuropean Union muchirungu vanoiti non-binding, kureva kuti hachisi chisungo chinomanikidzirwa nyika dzese dzeEuropean Union. Yakafanana nechenjedzo yapiwa nyika idzi kuti zviri kwadziri kunyika imwe neimwe chete, asi ivo semubatanidzwa vari kuti vanhu vanobva kuAmerica ngavambomiswa kubvumirwa kuuya kunyika dzekuEurope ikoko dzeEuropean Union, nechikonzero chandataura chekuti COVID-19 yanetsa kuno kuAmerica. Saka maEuropeans vakutya kuti inogona kuyambukira ikaenda ikoko zvikazovanetsawo ikoko. Izvi hazvina kuitirwa America chete, European Union yasungawo chisungo chimwe chetecho chinosanganisira nyika dzinosanganisira Israel, vana Kosovo, Lebanon, Montenegro neana Macedonia ikoko uko. Nyika idzi dziri kunzi dzine utachiona hwakawandisa, saka vari kutya kuti vanhu vanobva kunyika idzi vakaenda muEuropean Union block vanozokonzera kuti utachiona urambe uchipararira wozobata vanhu vakawandisa, European Union yodzokera kumashure mushishi yayo yokurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 15 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti ivawedzere nguva yokushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande. ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.